Vashtaura nevatorewe na upa mzinda wabatora upa moge mchangirai house nasi, mutawiruwe MDC, va Daniel Fortune Molokela, vatukuratidzira kwa vakaronga sebato, kurukuenderera mberi nechishanu, kunyange hazvo pane varikutenderedza mashoko pa WhatsApp, Facebook ne Twitter, ekuti kuratidzira uku kwakanzurwa. Vatizve kuratidzira uku, hakusi kuzomira kudzamara zvavari kuda sebato zvazadzitswa nehurumende, izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano muMDC, va Amos Chibaya.
Demo redu kana kutaridzira kwedu kuri kuenderera mberi musi wechishanu ngavasiyane nemanyepo ari kufamba pasocial media ekuti demo redu hakusina ririko riri kuenderera mberi sokuri kwatakaita musi wechishanu ndingada kuenda mberi ndichiti vanhu vasarobwaniana vanhu vasatya semusangano takaita zvinodiwa nemutemo wenyika yeZimbabwe zvokuzivisa mapurisa kuti chaita demo redu musi wechishanu ende uye demo iri haisiri hondo harisiri remhirizhonga iSMDC tiri musangano unotye mwari iSMDC tiri musangano usingabhilivhi nezvemhirizhonga ndosaka tatevedzera zviri pamutemo.
MDC inoti pane rinyo rekupe rokuti ZANU PF iri kudhinda mbatya dzakafanana nedzinowanzopfekwa nevatsigiri vebato rayo kuti vagozokonzeresa mhirizhonga. Vachibaya vati vatora matano akasimba kuti varatidziri vasaite zvemhirizhonga uye vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasapfeke mbatya dzebato sezvo vachiti kuratidzira uku ndekwezvizvarwa zvese zveZimbabwe zvakaomerwa neupenyu pari zvino. Vatiwo kuratidzira uku kuchapera chete kana nyaya yekusamira zvakanaka mune zveupfumi hwenyika yagadziriswa pamwe nenyaya yegakava rine chekuita nezvakabuda musarudzo dzegore rapera.
Zvatinotarisira semusangano nyangwe pfuti dzichirira chiringa vanguva yehondo vanhu vaitaura kulangestauko chatotarisira semusangano wedu weMDC ndechekuti pange pachiva negenuine dialogue inozobudisa paitwa etransitional mechanism inoita kuti muno munyika yeZimbabwe katozoenda kusarudzo tisazosangana zvakare nesarudzo dzinokupikisana nesarudzo dzisiri pachena nesarudzo dzinobvumiwa nevanhu veZimbabwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti ndivo vakakunda musarudzo dzegore rapera kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ichitiva Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court kuratidzira kwakarongwa neMDC uku hakusati kwabvumirwa nemapurisa asi MDC inoti yakaita zvese zvinodiwa pasi pebumbiro remutemo yenyika pamwe nemimwe mirau yemunyika inobata nyaya dzekuratidzira. Zvichakadaro, nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCitizens Manifesto vatatenda mombe yarara vanonzi vakapambwa nezuro husiku pamba nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya vakandwa kuHatfield mushure mekuzvindikitwa zvakaomarara. Mashoko aburitswa nesangano iri anoti vamombe yarara vaendeswa kuchipatara sezvo vakakuvara zvakaipisisa. Sangano iri ratiwa vamombe yarara vaibvunzurudzwa nevakavapamba nezvekuratidzira kuruda kuitwa neMDC uku. Mune imwe nyaya yakadai sachigaro weMDC kumufakose vaBlessing Kanotunga vanotiwa vakapambwa pamba pavo husiku hwanezuro nevanofungidzirwa kuti vasori vakavazvindikita zvakaomarara vasati vavasiya kuchitungwiza.
Nezuro mane madekwani ndakasvikirwa narume vana vanga vakapakata pfuti vakasvika mumba mangu ndirere mubedroom ndobva vabvunza mudzimai wangu zita rangu bva audzwa kunzi ndiripo vanzwa kuti ndiripo vakanditora vakandipinza mota extrail red ndokubva vandisunga kumeso vakatanga kundirua from there kusvika kwavakanondidhambira kuSteven Magolesi kuchitungisa but shoko ravainyanya kundirovera randakanzwisa kwavari vaiita kuti muri kumbowanei kuna Chamisa muri kuda mamiti Chamisa muda kubvisa Mnangagwa demo renyu makaronga muchiti chii uye meeting yamakaita semachiyapese kumasasa makangabuda nechii muda kuzama kuita sei zvino zvatichakuita isusu toda kusiti musangano wacho uku vigi pako patopera atina ndifunga tokusiya uri mupenyu ende zveshuwa vakandirwa as you can see nemusana nekwese uku.
Vakanotunga vati kurohwa kwavakaitwa kwatovasimbisa kuti vaenderere mberi nekuratidzira.
Hapana chinotyisa because ukatya kurohwa iwe mudumbu musina chirimo what's the meaning ine zvi you are struggling hakuna magetsi hakuna mvura hakuna chikafu hakuna mabasa hakuna mishonga izvi zvinde kurohwa kwavandiita uko hakuna mishonga yekuti ndirapwe saka unogona kutya kurohwa but uchizova neupenyu hwakaoma for decades saka people they should not be scared nekana kuruwa kwanda ita especially constituents kwangu people they should not be on the forefront hakuna munhu anofana kutya it's our constitutional right to demonstrate and iye Mnangagwa he knows he signed for it anoziva kuti tine kodzero sevana veZimbabwe kuti tinge tichidemonstrate
vashitaura padande mutande ravo retwitter munyori mubazi rezvokuburitswa kwemashoko vanik mangwana vati havazive kuti ndiani ari kupamba vanhu nekuvarova asi vakati vari kuita izvi havasi kudivire mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa sezvo vasingadi zvemhirizhonga gurukota rinoona zvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri vaudza studio 7 parunhare kuti kuratidzira kunobvumirwa nemutemo asi kunofanira kuitwa murunyararo vati mapazi anoona nezve kuchengetedzwa kwemutemo achange achishanda zvakasimba kuona kuti mutemo hausi kutyorwa here uye zvivakwa zvehurumende pamwe nemidziyo yeveruzhinji hazvisi kuputswa mapurisa asi kwera achimisa nekusecha motokari dzose dzanga dzichipinda mudhorobha hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapounyati kutinzwe divi remapurisa pakupambwa nekurohwa zvakaipisisa kwakaitwa vaviri ava pamire mapurisa nezvekuratidzira kuri kuda kuitwa neMDC uku pamwe nekusechwa kwanga kuchiitwa motokari nemabhazi nhasi vanyati vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.